nyika yose kuno kuAmerica ichema kushaya kwaaitwa John Lewis. But John Lewis was a giant muno muAmerica panyaya dzemacivil rights kunoku nekurwisa vachirwira marights evanhu vatema kubva kuma1960s. Ndati kutevera vaMartin Luther vanozikanwa neruzhinji, vanhu vakaita sana John Lewis ndo vaive vatsigiri vemovement yekurwira makodzero dzevanhu vatema. Vanhu vakarwisa kuti kuve nevote yevanhu vatema nemamwewo makodzero akadaro ekushandura nyaya dzekusarira ganda dzaitika nesegregation, kushandura mitemo idzodzo kuti vanhu vatema vakwanisa kutenga dzimba na fair housing and so on. Mitemo yakadaro nekuenda kuchikoro zvakasanganisa nevachena. Saka kwarasika giant muno muAmerica
maererano nekukudzwa kwavari kuitwa. Pane zvamukati taurira, pane zvamaona here zviri kuitwa navaLewis mazuva ano aya vasati vachengetwa?
Mutumbi wavo uri kutakurwa kunzvimbo dzakasiyana siyana, malandmarks. Saka vari kutakura mutumbi uyu vanika kuSelma kuAlabama kwakaitika mhirizhonga nenyaya yemacivil rights kukaurawa vanhu nemapurisa. Mutumbi wakatakurwa ikoko kuWashington kuti aline state vanhu mapolitician congress kuya vapee marespect avo. Saka chikuru especially vanhu vatema muno varwadziwa zvikuru, ndo vari kukwanisawo kuti vaite mababa yavo kune mutumbi wavaLewis vachitembeza vachichema.
Wamunoona sekuti angatora nzvimbo yavaLewis pabasa ravanga vachiita iri akaenda naro mberi, pano wamunoona angakwanisa kuita izvi?
Maonero angu mufunge era yaya zvangofanana nekumusha kuAfrica kuya, makore emagiants evanhu Africa kwedu is a comparison, vana Nyerere vana Nkruma ndo vana John Lewis vedu. Handioni kuti kuchauya futi generation yevanhu vakadaro huve magiants vanokwanisa kupinda mushango dzavo vana Lewis vaya. It was a generational thing. Saka iye zvino variko havo vanenge vachiita, but nguva yacho yasiyana saka haunyanyooni vaObama to some extent was up there nenavo. Saka I think nguva kusiyana kwaita nguva hatichaoni vanhu vakadaro sazvana Lewis zviya zviya vanenge prepared to die for cause yacho vachisungwa vachirohwa vachita sei sei inyaya dzekurwira kodzero dzevanhu. Ndokusiyana kwaita zvinhu.
Aiwa, tinotenda vamanduna.